Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Maneru akanaka vatereri tinosangana zvekare maneru anasi uri musi wemugovera mbudzi 3/2018 makaterera kustudio 7 nefenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Sangano reProgressive Teachers Union of Zimbabwe rokurudzira kuvharwa kwezvikoro zveboarding zvisina chikafu chakakwana. Zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zviri kurarama neHIV AIDS muBotswana zvinoti zviri kudawo kuti zvipihwe pachena mushonga unoderedza ukasha hweHIV AIDS.
Ndinonzwa kufara kuti kana tiri vanhu vechidzimai tichiwanawo mukana yakadai yekuti uwanikwe uchimiririrawo nyika yako panenge paine vanhu vakawanda kudai zvisinei nekutarisa kuti gender yako yakamira sei. Ndinonzwa kufara nokuti ndinoona kuti nyika yedu inotipawo mikana panenge paine zvakadaro zvinenge zvabuda.
Ngatisanganei muchirongwa chinotarisa zvinhu zvakanangana nevanhukadzi. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Zvikoro zvine vana vanodzidza vachigarapo kana kuti boarding schools muZimbabwe zvinonzi hazvichina chikafu chekuti vana vechikoro vadye. Rimwe remasangano anomirira varayiridzi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe, PTUZ, rinoti riri kukurudzira hurumende kuti imbovhara zvikoro yosiya vana vari kunyora bvunzo kuti vapedze bvunzo dzavo. Mutungamiriri wePTUZ vatakavafira Joe vanoti sangano ravo riri kukurudzira kuti nyaya iyi igadziriswe nechimbi chimbi. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa divi rehurumende panyaya iyi. Tabata vaJoe kuti tinzwe pamire sangano ravo.
Zvina kumira zvakanaka muzvikoro zvikuru sei mumaboarding school. Vana vezvikoro hatichakwani kutenga chikafu nokuti zvinhu zvakazodzokonoka zvodhura, mari ichishayawawo simba. Saka maboarding schools akawanda, vana vari kunonga zvose nomuromo, vari kurara nenzara, vachisera nenzara. Saka zvinhu zvashungurudza vana vakawanda vavo vanonyora mazamanishini.
Saka moita sei nevana?
Pane matanho atorwa kuona kuti maboarding schools angadini. Matanho ariko mairi. Chekutanga ndechekuti vazhinji vari kuti vabereki dai vakwanisa vaita inonzi supplemental budget vawedzere dzimwe mari dzekubhadhara, asiwo vabereki vacho havana kuwanaiwana mari iyo nokuti hurumende haina kuwedzerawo. Dzamakambani zvapana vakawedzera mari dzinotambirwa navabereki avo vanotoyaurawo nhamowo nokutiwo mari dzavo hadzichatengi. Imwe ishu yasajestwa ndeyekuti zvinofanani kuti zvikoro zvikurumidzazvo kuvhara. Zvavhara kosane vana vari kunyora chete veO level neA level. Asi zvekare izvo zvinopa kuti even ivo vanenge vasara mari yacho inobhesi yokuti vazopedza kotero vachinyora nokuti mari hamusina muzvikoro. Maboarding school asiyauka vabereki havana mari. Saka zviri kuhurumende kuti ione kuti zvingaita sei kuti vana vapedze kotero iyi.
Hurumende iri kuzviona here izvi kuti vana vari kushaya zvekudya pamaboarding?
Hurumende yatidewo kuti haina hanya. Kunyange ikaona haina hanya, haina tsitsi nevana vechikoro, inotoona sekuti zvematengerwo enyika ndo zviri nani. Vanenge vachita kuti zvinhu vanoda kupa impresion yekuti zvinhu zviri kuimprova muZimbabwe. Asi vakuru vezvikoro vanyora kuministry yeeducation vachivaudza kuti Wariku fesa netambu zikoro kufidia wana wari mabuti.
Vakuru vezvikoro vakanyora tsamba iyi. Pane minduro yavati vawana here kubva kuhurumende?
Hapana minduro yavanikwa kuhurumende. Vanongoudzwa zvebhali nomuromo kuti dai madana vabereki vakona kuti vaita mudeme mudeme. Asi vabereki vachina mari yacho vanoinonga kupi? Weekend ino nenext week vabereki vakawanda vadama kuzvikoro kuti vazotaurirana navakuru vezvikoro kuti chii chingaita kuti vana vapedze kotoro. Asi ndinoona zvakaomera vabereki, zvakaomera vezvikoro.
Ko vabereki vangaite chinyi panyaya iyi?
Vabereki hapana zvavangaita, nokuti munhu wese ari kutozhambawo. Vabereki vatosawo kumusana nepadumbwa. Vabereki vanodawo kuti hurumende vatowo mari inokosha. Hurumende ndiyo ine social contract navanhu, ndiyo inofanira kuona kuti yawana solution yokuti mari inowanikwa sei, chikafu chingawanikwa sei muzvikoro. Dai zvaitobvirawo kana kutopawa maboarding school chikafu zvingava nani. Zvakune madonors anouyawo nechikafu mamwe.
Avo vanga vari mutungamiri weprogressive teachers union of Zimbabwe vatakavafira zhou vachitaura vari parunhare vari kumasvingo. Zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zviri kurarama neHIV AIDS muBotswana zvinoti zviri kudawo kuti zvipiwe pachena mushonga unoderedza ukasha hweHIV AIDS. Shingirai Madondo anotipa nyaya iyi.
Muongororo yakaitwa neStudio 7 muguta eFrancistown neGaborone, ayo anogara vanhu vakawanda vekuZimbabwe, inoratidza kuti vanhu vakawanda vari kukumbira rubatsiro kuvakuru vevadhorobha aya. Meya weguta reGaborone vaKakisotutwe vanoti ichokwadi kuti zvizvarwa zveZimbabwe nezvimwe zvinobva kune dzimwe nyika zviri kuda rubatsiro urwu. Izvi zvinotsigirwa nameya weFrancistown Amai Sylvia Muzila, avo vanoti vanhu vakawanda vekune dzimwe nyika kusanganisira Zimbabwe vari kuuya kwavari vachikumbira kuti vapiwe mishonga iyi pachena. Mumwe anorarama nekuita mabasa emaoko muGaborone vaMoses Chamunorwa vanoti vanhu vakawanda vari kuuya kuBotswana vaine shuwiro yekuwana mishonga sezvo muZimbabwe muri kuitwa huori pakupa vanhu mishonga iyi.
Zvimwe yakapenga zvopuwa vanhu izvozvo yazvotengesewa, vanoti netsei ipapo nodotenga, saka vasina mari vanodofa.
Studio 7 haina kukwanisa kunzwa divi reNational AIDS Council of Zimbabwe panyaya yehuori hunonzi huri kuitika pakupiwa kwevanhu mishonga yemaARVs. Chimwe chizvarwa cheZimbabwe muzvare Celestine Mupandawana vanoti Botswana inobata zvakanaka chose zvizvarwa zvayo zvinoda mishonga yemaARVs. Muzvare Mupandawana vanoti izvi ndizvo zviri kupa kuti vekunze vauye kuBotswana kuitira kuti vawane mishonga iyi.
Government yeZimbabwe ingade ingashuvire kuitira vanhu vanorwara neHIV zvakanaka sezvinoitirwa vanhu vekuBotswana, kuti vanovhizitirwa, vanopiwa chikafu, vanopiwa mishonga mahara. But chinogona kunetsa ndechekuti ikonomi yeZimbabwe neikonomi yeBotswana zvinhu zviviri zvakasiyana. Of which ikoko vanototrayawo kuti chero uchirwara neHIV uri kumba, vanogona kuprovida vanhu vaunogara navo mumba, kusiri kuti vanhu vabhadhira kuti vanoita sekuvaprovhaidha nezvina nemagloves zvichichi kuti vakwanise kuchengeta murwere zvakanaka.
Asi chimwe chizvarwa cheZimbabwe chisina kuda kudomwa nezita nokuda kwekuti chinorarama neHIV and AIDS chinoti dambudziko remari ndiro rinoita kuti vamwe vasakwanise kuenda kumusha kunopiwa mishonga iyi sezvo vanenge vakauya kuBotswana vari pamaARVs kare.
Muno maforenari muno mukamu vakashinjwa chakazvitsvaga mari, saka zvakazvitsvaga mari zvinhu zvinovatorera nguva kuti iwe awanzikwa namari kuenda kuZimbabwe kunotora zvemaRV kuti process yacho yakakura. Saka anenge akuona zvinhu zviri izi kwaari nezvokuti akaenda kuvakuru vemuno makavapoma problems avo vaigona kuvabatsirawo since iye pamwe anenge akabva achitomwa. Saka muno mukuti azokwanisa futi awanewo futi kuti mari yekudzokera iye akazotsvaga kuzorarama situation yekumusha kuri yaraumira mushi.
Mumwe mugari muzvare Venenzia Musavengana vanoti zvimwe zvizvarwa zvenyika yechipikirwa zvava netsika isina kunaka yokungoda kukumbira zvese zvese pane kuti vanobatsirwe kumusha.
Chiti ngavaende kumusha kana varipo. Ngavaende kumusha kana tichivaona muno tototaurirana kuti aiwa zvavarwara kudaenda kumusha unorapwa kumusha. Inoona rubatsiro kumusha, muno hapana rubatsiro ratopiwa, asi kusara kwokudi kwekutenga. chete.
Nyanzvi munyadzi zvoutano vaWinston Muzangwa vanoti kusamira zvakanaka kwezvinhu kuZimbabwe ndiko kuri kukonzera kuti vamwe vaore mwoyo mukunotsvaga rubatsiro kumusha. Bazi reNational AIDS Coordinating Agency rinoti pane vanhu vanosvika zviuru zvitanhatu nemazana mashanu vanobva kunze kweBotswana vari kupa mishonga yemaARVs, zvikamu makumi matanhatu nezviviri kubva muzana vari vanhu vekuZimbabwe. Bazi iri rinoti zvizvarwa zveBotswana zvinosvika mazana matatu nemakumi mashanu ezviuru zviri kupiwa mishonga yemaARVs pachena. Pasi pemitemo yenyika iyi, Botswana inopa chete mishonga iyi kuzvizvarwa zvayo. Vanhu vekunze vakaroorwa kana kuroora chizvarwa cheBotswana pamwe neavo vari mumajeri. Ndakamirira Studio 7 muFrancistown muBotswana, ndini Shingirai Madondo.
Mwedzi uno wambudzi 2018, nevenyuro yenyu ichange ichikokera hurukuru pamusoro pemamiriro akaita zvinhu muZimbabwe. Hurukuro idzi idzo dzinokukokai kuti mupinde dzichaitirwa munzvimbo dzakasiyana-siyana muZimbabwe. Takabatana neve Media Center. Sanganai neni Praxedes Jeremiah munzvimbo dzatichakuzivisai panhepfenyuro ino paFacebook pamwe chete nepaWhatsApp.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mapurisa emuNew York anoti vasikana vaviri vokuSaudi Arabia avo vane mitumbu yakawanikwa kumahombekombe kwerwizi runonzi Hudson vanogona kunge vakazviuraya. Mudhikutivha mukuru muguta iri vaDemotshei vati Tala Farea, uyo ane makore gumi nematanhatu, nemukoma wake Rotana Farea, uyo ane makore makumi maviri nematatu, vanogona kunge vakasarudza kuzviuraya pane kuti vadzokere kumunyika kwavo kuSaudi Arabia. Yashika nguva yekuti tichienda kuna Marvelous Mhlanganya huye achitipa chirongwa chakanangana nezvavanhukadzi.
Ndino kuchingamidzai nemufaro vatereri muchirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington. Nasi taita rombo rakanaka tine hurukuro namuzvare Lucy Chivasa vanoshanda ivo nesangano reLegal Resources Foundation asi vari muAmerica parizvino pachirongwa cheHubert Humphrey Fellowship apo vari kudzidza ivo zvinoitika imomuno muAmerica vari kuMinnesota. Tino kuchingamidza ine mufaro pano pachirongwa chedu. Ngatiitsana nguro kuti kuitei imo muno muWashington.
Muno muAmerica ndakauya kuzodzidzira nezvemutemo ndichionawo maitira vanoita zvinhu kunoku pamwe chete nekuenda kuchikoro. But muWashington DC tanga tine mutsangano wevanhu vese vakauya kuzoita program iyoyi inonzi Hubert Humphrey. Three about 150 vanhu vakabva kunyika dzakasiyana-siyana pasi rese. Saka ndiyo yatanga tichiita inonzi Global Leaders Forum.
Imi semudzimai munonzwa sei kunge makamirirawo mamwe madzimai ari kuita basa irori ramunoita kuZimbabwe?
Ini ndinonzwa kufara kuti kana tiri vanhu vechidzimai tichiwanawo mukana yakadai yekuti uwanikwe uchimiririro nyika yako panenge paine vanhu vakawanda kudai, zvisinei nekutarisa kuti jenda yako yakamira sei. Ndinonzwa kufara nokuti ndinoona kuti nyika yedu inotipawo mikana panenge paine zvakadaro zvinenge zvabuda.
Muri iko kuno zvii zvamuri kutarisira kudzidza semudzimai anova agweta munyika zvokuti mugozo unopakurirawo vari kumusha kana muchinge madzokera, uye zvechirongwa chenyu chakareba sei?
Chirongwa chedu chakareba gore, saka zvazvinoi zvekuti ndichange ndichienda kuchikoro. Pandiri kuenda kuchikoro ndiri kudzidzawo nyaya dzemahuman rights kuUniversity of Minnesota. asi ndiri ipapo futi zve hatingoende kuchikoro chete tichaenda kubasa kanyaya iripo ndekuti ndinenge nifana kudzidza kuti maorganization ari kuno kuvanoshanda osei zvandinozofana kunoshandisa kana ndadzokera kuZimbabwe chandingati ndadzidza panguva inodiki yandangosvika kuno ndekekuti maorganization ekuno anoshanda sei zvakasiyana nezvatinoita kana tiri kumba saka izvozvo ndozvandinenge nifana kuti ndozotora rumwe rudzivo rwachona ndoenda naro tonozoshandisawo kunyika yedu
muchiona mafambisirwo anoita kuno nechinguva chamagara muri muno ndezvipi zvamungati muri kuuyemura zviri kuitwa imomuno muAmerica zvamungada kuonawo zvichiitwa kuZimbabwe nyanya takanyanyotarisa madzimai
chandinoyemura panyaya dzemadzimai inyaya yekuwaniswa kwemukana kuti kwese kwaunoenda kazhinji unongowanawo vanhu vechidzimai varipo pangava panyaya yezvematongerwo enyika because ike zvino pane maelections atakatarisana nawo muno muAmerica unoonawo macandidates echidzimai vakati wandei vanenge varipo vachimiririrawo mapato ava akasiyana izvozvozvo ndozvandinoona sokuti senyika yedu yeZimbabwe tofanira kuti titirerusewo mapolitical parties edu apewo mukana kumadzimai kuti vakwanisewo kusimuka vachivhoterwa
tichitaura nyaya iyoyi yesarudzo remuno muAmerica zvii zvamadzidza takatarisa kuti tiri kuona kune maRepublicans avo vari kukokerwa navaDonald Trump tozoonawo kumaDemocrats vari kuda kurwisa chaizvo kuti vawanikwewo vachiwana ruzhinji matingati muSenate muye nemuCongress tiri kuona vana Barack Obama vaimbova mutungamiri wenyika vari kumiramira vana Oprah Winfrey vari kumiramira zvii zvingadzidzwawo nevanoita zvematongerwo enyika kumusha nezvamuri kuona kuno
ndingangoti chikuru chandadzidza ndechekuti kana vanhu vachikampena hapafani kuti pave neruvengo ruvengo runosvika pakuti vanhu vanorovana zvinova zvatinoonawo zvichiitika kunyika yedu ndinonyatsoona vanhu ava vachikambena vachiita makwikwi avo vachipanana mukana even panyaya dzenefenyuro ndakatarisawo nyaya yefreedom of expression panyaya yemedia ndinonyatsoona mapato ese achikavhiwawo plus ndakanyanyoyemura maitiro avanoita marali avo kana vari kunoko hapana kana nyaya yemhirizhonga kana kuti kurwisana kwandinoona vachiita saka izvozvo ndingangoti pari zvino ndozvandati ndayemurawo sezvo ndichitori pakunzwisisa kuti sarudzo dzavo dzinofamba sei but ndingangoti pakukokera kwava kuita ndadzidzawo kuti vanhu vanofanira kushambadza zvavanazvo zvavari kuvimbisa vanhu nezvavakanakira kuburikidza nekutaura nevanhu pane kuti vanhu varohwe
aiwa nguva yedu ndiyo yaita shanje tinokutendai muzvare Lucy Chivasa vesangano reLegal Resources Foundation asi vari paHubert Humphrey Fellowship imomuno muAmerica kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Tochienda kuchirongwa cheupenyu hwedu Our Lives icho chatinopiwa naJonga Kandemiri.
Dinogamuchirai nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC. Nasi tiri kutarisa mashoko akaziviswa nemutungamiri wekereke PhD Ministries vaWalter Magaya ekuti vakanga vawana mushonga unorapa gomarara kana kuti cancer uyewo HIV kana kuti shuramatongo asi pashure vakazokumbira ruregerero kuti vakanga vakasika kumedza kutsenga vachada pavakaburitsa mashoko iwayo vakaturunura mashoko avo vakapedzisira vasungwa vachipomerwa mhosva yekutyora mutemo wezvemishonga muZimbabwe. Muhurukuro yedu tabata mubati wehomwe musangano reChristian Alliance vaJona Gokova. Tinogamuchira nemufaro muchirongwa chedu vaGokova.
Tinotenda zvikuru
vaGokova. Nyaya yatinoda kukurukura ndiyo nyaya yemashoko akanga aziviswa naProfet Walter Magaya vachizivisa kuti wawana mushonga unorapa gomarara kana kuti cancer neHIV inoyeshura matongo asi takazoona mushure vachidzora mashoko iwayo vachiti aiwa ndakasika kumedza kutsenga ndichada. Tichitarisa nyaya iyoyi nemaonero enyu munomirawo papi imi semuKristu?
Tine dambudziko rakakura munyika rekuti iro takaregerera this new crop yevaparidzi vakaita saana Magaya nevamwe vakadaro vachishanda vachiti vari kuparidza shoko raMwari but taona mapfumiro avari kuita vachipa shumiro kuvanhu varombo zvino tishungurudza zvikuru kuti zvinomboita sei. Vhangeri rare kungoda kuita mari chete kauti vhangeri rofana kuva rekuparidza Jesu mupenyu, Jesu anoponesa vanhu. Saka kuuya kwaana Magaya nezvaitika izvi zviri kubvawo mukuti imo munyika medu chaimo. Zvina hazvina kumira zvakanaka. Kutarisa nyaya dzezveupfumi, kutarisa nyaya dzematongerwo enyika, zvinopedzisira zvaita kuti vanhu vashaye pekubata, vangotongofunga kuti tikaenda kwaMagaya upenyu hwedu hunoreruka. Haungomuka one day wongoti ndatowa nemushonga, huyai mutore mushonga. Mushonga yacho haisi yemahara futi, ari kuda kutoita mari nazvo.
Asi pane mitemo here vagokova inobata vemakereke kana kuti vanenge vachida kutanga makereke kuti vanga vachiteedzera yatingati ingadai yakatyorwa navaMagaya pamuri kuti vanhu vari kuregererwa kwenguva yakareba?
Hapana mutemo uripo iko zvino izvi. Even inini pandiri panapa ndiri muhwisiri, but ndikangofungawo kuti ndakuda kubuda muhwisiri ndotangisa chechi yangu, ndotogona kutoswera ndaane chechi yangu ine vanhu vanonditeerawo mangwana chaiye. Saka isisi tiri kuti hatidi kuti government itange kutiko takuda kutaregulate mabasa emachechi. Machechi ngaamire atarise madambudziko ari kufeswa nevanhu vari kuda zvekunamata, vane shungu dzekuda kunamata Mwari. Voita pachirungu inonzi self regulatory mechanism. Iko zvese hatina that mechanism.
Ko vari kuti dai vaMagaya vapiwa mukana wekuti vange vachimboratidza kuti mushonga wavo unoshanda here kana kuti kwete, vasati vatakatwa nevanhu pamwe nekumiswa pamberi pematare, imi munotiwo?
VaMagaya vakatyora mutemo wekuti iwo vanongoti ndaane mushonga unorapa vanhu. Mushonga wacho usina kuauthoriziwa kuhealth system, kune maregulatory authorities. Vakaignore that. Vavangoti vanhu huya nitore mushonga. Zimbabwe inofana kuvava inyika isina zvekutifembera fembera. Tinofana kuteedza mutemo. Saka vaMagaya vakazosungwa nenyaya yekuti havana kuteedza mutemo, ende vakabvuma kuti yezve chokwadi handina kuteedza mutemo weZimbabwe.
Aiwa, tinotenda zvikuru vaGokova nekuwana nguva yekupinda muchirongwa chedu.
Tinotenda vajonga kandimiri nekundipa mukana wakadai. Thanks very much.
Manga makateerera kuna vaJona Gokova vanove mubati wehomwe kusangano reChristian Alliance muchirongwa chedu upenyu hwedu, umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuonekai nemufaro, ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC.
Yashika nguva yekuti timbonzwa zviri kutaurwa nevateereri veStudio 7 muchirongwa chatinopiwa nhasi naRay Choto weStudio 7.
Yashika nguva yekuti timboverenga zviri kutaurwa nevateereri veStudio 7 paFacebook pamusoro penyaya yatakaburitsa nezuro yekuti sangano rinobatsira nechikafu pasi rose reWorld Food Program rakapiwa mari nehurumende yeAmerica kuti ishandiswe mukutengera vanhu vemuZimbabwe chikafu. Munyori wedu wekutanga, mukoma Steve Mija, vanotiwo tosvika rini tichichengetwa nhai guys. Kubva kuvabereki kusvika kuvana takangobatwa nevakweguri ivava. Gavatimbotipawo chigaro ichocho timboona kuti zvinorambawo here. Ndimukoma Steve, avo vari kupawo pfungwa dzavo. Mukoma Richard Moyo vanotiwo, tinotenda vanotipa nhau. iStudio 7 iri kure wakai, aiwa, tinotenda mukoma Richard Moyo. Chikafu ngazvirambe zvakadaro hazvo, uyezve mamuka sei vana vaMwari? Munofara here kwamuri ikoko kumativi mana enyika? Tinoti muchengetwe naMwari nguva dzose. Amen. Aiwa, tinotenda mukoma Richard Moyo nemashoko enyu. Tinovimba vateereri veStudio 7 vari kumativi mana vanzwa zvamataura. Munyori anotevera ndibaba Takunda Isaac Mugovera, avo vanoti chikafu ngachiuye tichidye plus chouya mumaoko eZANU PF. Saka machinja muchakaura nenzara gore rino. Aiwa baba Takunda, pfungwa dzakadai hadzina kunaka. Chikafu chinofanirwa kupiwa munhu wese anoshaya, pasina kuisa zvematongerwo enyika mukati. Tete Juliet Mado Vengesai vanotiwo vanhu vakawanda kumaruwa vanofunga kuti chikafu ichi chiri kubva kuZANU PF. vachiti zvekuti chabva kuUnited Nations havambozvizive izvozvo. Kamusarudzo, moti vabira. Idzi ipfungwa dzasisi Juliet Mado vengesai vatumira mashoko aya paFacebook. Munyoro kupedzisira ndiSamuel Sami Dzamatira vanotiwo kuita chikafu chekupiwa zvinhu zvakaoma vanhuwee. Ichokwadi, vanhu vanenge vachifanirwa kuzvishandira nekuzvirimira vachiwana chikafu. Asi mukaona masangano akaita seUnited Nations kuburikidza neWorld Food Program akupindira munyika kupa chikafu, zvinoreva kuti zvinhu zvinenge zvisina kumira zvakanaka. Basa redu ndiri kukuudza imi vateereri zviri kuitika muZimbabwe. Zvinotibatsirawo chose mukatiudza zvamunoda kunzwa muchirongwa chenyu cheStudio 7. Kana pane zvamunoda kuti vamwe vateereri vazive zviri kuitika muupenyu hwenyu, kanawo zvakaitika muupenyu hwenyu, shandisai mukana uno pano paStudio 7 apo munotaura makasununguka. Zivai kuti chirongwa cheStudio 7 ndechenyu imi vateereri. Nokudaro, shandisai mukana uno kutaura zvamunofunga kuti zvinovaka imi nenyika yenyu. Tinoda kuti muzivewo kuti paStudio 7 hatikurudzire kutukana, kunyombana kana kutaura mashoko anokonzera ruvengo munyika. Munofunga kuti tiri kuita basa redu nemazvo here? Ndezvipi zvamunofunga kuti tinofanirwa kunge tichiitawo pano paStudio 7? Kuti tinzwe mafungiro enyu pamwe nezvamunoshuvira, tumirai tsambambozha dzenyu kana kuti email muririmi rweshona kustudio7@voanews.com. Munokwanisawo kutitumira matext message panhamba dzinoti 1202-465-0318. Tinodzokorora zvakare nhamba idzi 1202-465-0318. Munokwanisawo kutishanyira paFacebook page yedu inoti VOA Shona. Tinokukurudzirai kuti mutifarire paFacebook page yedu yeVOA Shona.
Aiwa, tinotenda Rejoto nekutiudza zviri kutaurwa nevanhu paFacebook yedu yeVOA Shona. Tombotarisa zvabuda mumitambo yenhabvu. Chicken Inn 1, Black Rhinos 1. Yada 0, Blawayo City 0. ZPC Kariba 2, Chapungu 0. Nashrit 0, Herentials 2. Mangwana mitambo yenhabvu yakamira zvakadari. Islanders ichatamba neHarare City kuBaba Fields Stadium. Mutare City Rovers vs Capes United kuVengele Stadium. Shabani Mine vs FC Platinum kuMaglas Stadium. Dynamos vs Triangle kuRufaro Stadium. Uye Ngezi Platinum Stars vs Blawe Chiefs kuBaobab Stadium. Oh, na, 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 na. The Paul Cruz on the beatbox. Yeah, yeah. My love, yeah. She shines in the nighttime like a moonlight. I can't let that girl off my side. She's so magical, mama. Black and fine, so sweet and kind. Glory divine, so African. My baby, so African. Baby, I'm going for a cabatana. Oh, my love, for you made it. Get on my destiny. Baby, you and I are meant to be. No talk of my shereni. Oh, my love, for you made it. Get on my destiny. Baby, you and I are meant to be. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi. Sangano reProgressive Teachers Union of Zimbabwe rokurudzira kuvharwa kwezvikoro zveboarding zvisina chikafu chakakwana. Zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zviri kurarama neHIV AIDS muBotswana zvinoti zviri kudawo kuti zvipiwe pachena mushonga unoderedza ukasha hweHIV AIDS. Tashika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, ivai nesu zvekare mangwana. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC, ndinoti morara zvakanaka.
Sokuisikati sendaba ku VOA Ndebele. Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Alingali chona njani izulukandaba kumagumbi amane omhlaba lapho elingali khona. Olamukela emsakazweni weStudio 7 wamgqibelo mhla ka 3 lwezi 2018 ngoChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umkhokheli webandla le-MDC umnumzana Nelson Chamisa obesedolobheni le-Beitbridge lamhlanje ebonga abasekeli bebandla lakhe amamvotelayo.
Besisazama ukuthi siyikhangele indaba yakhona yona le ngoba kusidanisayo ukuthi imetha leyi isekhothi njengoba sikhuluma kanje.
Amapholisa aya emzini kamnumzana Terence Mkhwananzi owabotshelwa ukuqamba umongameli Emmerson Mnangagwa njengowaphatheka ekubulaleni abazali bakhe eNkayi, besiyacwayisisa ukuthi ngempela abazali bakhe babulawa yigugu Rahundi na. Silengxoxo lontombazana usakhulayo owancintisa kukhetho unkosazana Bimbayi Muswaburi ngelakusasa lakhe. Uzangena na kubandla le-MDC? Tiyani Ndlebe. Kwezemidlalo, iqembu leDynamos liyasinda ekugunyulweni kusigaba seCastle Laker Premier Soccer League kulandela impumela yemidlalo yalamhlanje. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Umkhokheli webandla le-MDC umnumzana Nelson Chamisa lamhlanje obesedolobheni le-Beitbridge lapho okubikwa bekugcwele abantu kade ezobabonga ngokumvotela kukhetho olusanda kwedlula. UChamisa wanqotshwa ngumongameli Emmerson Mnangagwa kodwa yena uthi waqilibezelwa. Wazisa ngemva kokhetho ukuthi uzabhodabhoda ngelizwe ebonga abasekeli abamvotelayo ngamavoti adlula izigidi ezimbili, i-2.3 million. Kusasa uzakuba eseGwanda.
Direct from Washington, the voice of America.
Idale lePhalamende lizasebenzela kobulawayo kumalanga amahlanu alandelayo. Lamhla idale leli belilomhlangano omkhulu ohlaziya inhlelo zaleli dale ezenziwayo lezenziwa kuminyaka emihlanu elandelayo. Ukuze sizwe okuningi ngalolu daba sixoxe lomela iBhinga North edale lePhalamende umnumzana Prince Dubeko Sibanda ongowebandla leMDC laye obesemhlanganweni lo.
Lomhlangano yimhlangano wokubumba iinstitutional strategic plan eka 2019 kuze kuyefika u-2023. I-strategic plan ke yindlela eyokuthi iParliamente ifuna ukuthi izihlole ukuthi khona kusukusela kathesi kuze kuyofika u-2023 kungabe kuyiziphi izinto okufuze ukuthi iParliamente izenze.
Ngokwakuqala na ukuthi kwenziwe umhlangano onje.
I-strategic plan le ayisiyo yakuqala ngoba kathesi sikhuluma kanje siqalisa eka 2019 to 2023 bese senza i-review sihlola ukuthi eka 2014 to 2018 siyanelise kanganani, kungaphi lapho esehluleke khona, kungaphi lapho esikwanise khona, okusehluleke isileyo yikuyini. Kathesi ke kuyini esikufundile ukwehluleka kwethu lokho esikwenzile ku-2014 kusiyafika ku-2018. So ke yikho okade kusenziwa. ayisiwo malunga edale leparliament wonke abuyileyo.
Umhlangano onje oyakuyenziwe uyakwenzelwe kobulawayo yini kumbe ngokwaqala ukuthi wenzelwe kobulawayo?
Angilaqiniso ukuthi iminyaka edlulileyo ibisenzelwa ngapi imihlangano enje. Kodwa nje engakunanzelelayo ngalo speaker esilaye ngu-speaker ojayele ukuthi isikhathi esiningi ethi imisebenzi lemihlangano yeparliamente etshiyetshiyeneyo yenzelwe endaweni ezitshiyetshiyeneyo. Ngikhuluma njalo nje lumhlangano we-strategic planning ekade silawo uqalise namhlanje, kodwa iparliamente phose izabe isebenzela kobulawayo kuze kuyefika umhlaka 11 November.
Alo ke ngumnumzana Prince Dube Kosibanda omela ibhinga North etalele parliamente engowebandla le-MDC ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC.
Amapholisa izolo abikwa eye emzini kamnumzana Terence Mkhwananzi oyebandla leMthwakazi Republic Party obotshelwa ukuqamba umongameli Emmerson Mnangagwa njengomunye owaphatheka ekubulaleni abazali bakhe eNkayi. Besiyacwayisisa ukuthi ngempela abazali bakamkhwananzi babulawa igugurawundi na. Sixoxe lomkhokheli webandla leMthwakazi Republic Party umnumzana Mqondisi Moyo ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Besisazama ukuthi siyikhangele indaba yakhona yona le ngoba kusidanisayo ukuthi imetal lay isecourt njengoba sikhuluma kanje. Okusimangalisayo ukuthi kathi okubenza basuke bekhona lekhaya kuyini, bona bekwazi ukuthi umkhwanazi umnikazi wendaba ukobulawayo njalo ukuya kwabekhaya kuzatshintsha yini ukuthi khona kuthiwe hayi ukubulawa kwabantu bakithi okwenzakalayo kakhulu kusenziwa ngena lowo phethe ilizwe leZimbabwe uMnangagwa kuzatshintsha yini. So ngokunjalo besayikhangela indaba yakhona sisayicwayisisa, sisafuna ukuthi sixoxe futhi lamaloya ukuthi sibone ukuthi sincedisa kanjani ngoba esingakujawuleliyo ukuthi abantu bakithi especially emakhaya balokwesaba kakhulu ngabe bona abantu abakhuluma isiShona bevela ku-state. So ke asifuni ukuthi abantu bakithi beqhubeke besethuselwa ngabantu futhi esikwaziyo ukuthi badala uhlupho lonke olukhona emathebeleleni.
Ungakhumbuza kancane nje abalaleli ukuthi kwahamba njani ukuthi umkhwananzi azazithole ekusimo soneso?
Siyabonga kakhulu. Abantu bazakhumbula ukuthi kule commission day ekhokhelwa nguMokhande, former president of South Africa, independent international commission eyaphoyintwa ngu-Emmerson Mnangagwa ukuthi ikhangele udaba lokubulawa kwabantu baseHarare abangu-6 ababulawa mhlaka 1 August ngemva kokhetho. Kwasokukhanya ukuthi i-commission day kumele ihambe emadolobheni anjengakobulawayo ukuze izwe ama-views abantu. Kodwa-ke thina savele sasola ukuthi kathi i-commission day idingani kobulawayo ngoba phela la bantu fele eHarare njalo labantu ababuleleyo lomhlaba wababona through ama-television ukuthi ngamasotsha ayedubula abantu laba bangama-civilians. Esathi sikukhangele sabona ukuthi akula sidingo sokuthi i-commission day ize kobulawayo ngoba umonakalo lo wenzakalele eHarare. Sitheke ngaso se-Rainbow 10 kobulawayo abantu bakithi bakhanya bekhathazeka bethi bona hayi abangeke bakhulume ngento ezenzakale eHarare, bona bazokhuluma ngalokho okubahluphayo kakhulu indaba yombhuqazo, indaba yegugurawundi. Yikho-ke amajaha la omkhwanazi labanye abantu abasukumayo batshela uMokhande ukuthi hayi i-commission yakho lapha kobulawayo ezilonke ezingeke ikhulume ngegugurawundi kasuze siyilalele. Basebebanika-ke amathuba okuthi bakhulume. Kuyasidanisa ukuthi kathi waye kwadojwa umkhwanazi singasabali ukuthi kwadojwa labanye abantu bethu abathathu. Umkhwanazi ngoba kayisiye yedwa wakhuluma ngendaba yombhuqazo. Ngiyakhumbula kulomunye ubaba owaye le minyaka engu-70 owakhuluma strongly laye ngendaba yombhuqazo hamba lodade wabo onguye futhi wabulawelwa umntwana igugurawundi umjaha owayele 21 years by that time. Bathestifya-ke lubaba lodade wabo ongunina kalojaha labo bapha ngathi mina ubufakazi obuzisa ubuhlungu ukuthi kwahamba njani. Kodwa kwasidanisayo ukuthi kanti phakathi kwabantu bonke la abanika ubufakazi wayi basukela umkhwanazi loba nje besithi bambophele ukuthi wakhomba ngomunwe umtikitha kamnangagwa esithi ukuthi nguye owabulala abazali bakhe.
Aloge ngumnumza namqondisi moyo umkhokheli webandla lemthwakazi Republic Party ubekhuluma ecingweni le Studio 7 eseJohannesburg kwele South Africa.
Okay.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo 6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalani indaba ezimqotho ekuseni lantambama magagasi ethu athi 909 medium wave ku short wave 4930 6065 15460 la ku 13860 kilohertz.
Untombazana usakhulayo ubimbayishe Muswaburi ngomunye wabasakhulayo abangena kukhetho olusanda kwedlula encintisa ukumela isigaba seBulawayo South edale leParliamente ezimele. Kodwa wanqotshwa ngumnumzana Raj Modi oyebandla leZANU PF. Umswaburi uthi isifundo esimqoka asitholayo ngesokuthi uZulu kakafiki kusibanga sokuvotela umuntu omiyedwa. Kambe engaba icabanga na ukungena kubandla le MDC kumbe eleZANU PF sibe lengqoqo layo.
Umbuzo onzima ukuphendula wona lo ngoba kulama opinion amaningi ngendaba yaleyo khetho, kodwa mina ngizasikhulumela kweyami kwesami isigaba ngoba i-experience yami le-experience yabanye ingabe ihlukile kancane. Kodwa ngingalitshela ukuthi i-view yethu mina ngahamba ngiliqembu ezimele lodwa as an independent candidate, and I learned ukuthi African politics, right, kumbe LA yethu i-politics lapha eZimbabwe ayikabi ready ukwemukela i-politics ngendlela eyiyo. Kuvotelwa amabhatshi, akukaqalisi ukuvotela umuntu lezinto akwanisa ukuzenza lokuthi angamela njani abantu.
Nxa usulesifundo sona leso, manje ubona njani elakusasa? Kuyini osuza kwenza njengoba usibonile umumo wakhona ukuthi unjani kwezepolitics?
Ngingakwanisa ukuxwayisa abanye ukuthi kuhluku ukujoyina amathente amakhulu, ngoba size khona siyakwanisa ukumela abantu kuhle lokutshintsha izinto esifuna ukuzitshintsha, ngoba xa ungahamba ulama policies kodwa ungena badge, hayi kusasenzima kakhulu.
Okokuthi wena usukhangelela ukuthi likhona yini itente ofuna ukungena kulo?
Angeke ngikhulume khona lokho khathesi. Kuzaba lesikhathi esihle esene esi-right sokuthi sebe sikhethi ukuthi isikhathi engizatsho kumbe ngi-comment ngaleyo ndaba.
Ungasitshela ukuthi umumo okhona wona lo owakathesi elizweni ubona njani, ikakhulu sikhangelela ukubana ungomunye owawukhangelela ukuthi uzamela abantu asithi ngawakhethwa? Ukubona njani, kuyini kahle kahle ozakade uza kukhangelana lakho?
Aluba ngakhethwa, aluba lakho kweneliseka ukukhulumela izinto uphakathi, ngoba nxa siphandle lapha ngendlela izinto ezihamba ngayo, imithengo yezinto ezitolo iyakhuphuka, akula mafutha lawa, i-fuel ayikho, i-petrol ayikho, kulama-line amade, impilo nje isinzima. Isinzima okokuthi abantu lapha eZimbabwe sesize sidinwa ngengqondo, ngoba sifike emaphethelweni khathesa kula misebenzi kodwa imithengo ilokhu siya phambili. Angithi ukuthi abakhethiweyo bayehluleka, abakhethiweyo labo engxenye izandla zabo zibotshiwe, ngoba kunzima ukutshintsha izinto nxa ummeli kumbe abameli bethu benga kalibona ukubona ukuthi izinto lapho sokumele zithintwe ngale indlela ukwenzela ukuthi abakhethiweyo bakwanise ukumela abantu babo kuhle.
Alo ke ngonkosazana Vimbayishe Muswaburi oncintisa kukhetho ezimele ubekhuluma icingweni le Studio 7 ekobulawayo.
Akubizozwayo ngalinyanga kaLwezi umsakazo wakho ukwethulela ingxoxo eziphathelane lomumo oseZimbabwe okwamanje. Mahlabezu liyamenywa kulezi ngxoxo eziza kwenzelwa endaweni ezijiyeneyo zelizwe ngokusebenzelana labe Media Center. Asidibaneni lami uPraxedes Jeremiah kulezi ngxoxo endaweni esizalazisa zona. Lingakhuthwa yileli thuba, okuningi kuyalandela.
Hello, ngumsakazo we Studio 7 sisakaza eZimbabwe sise Washington DC okwamanje ke sengilichiya ezandleni zika Sithandekile Mhlanga.
Siyalamukela kwesiphathelane labesifazana lilami uSithandekile Mhlanga. Lamhla kuhlelo sixoxalo nkosikazi Juliet Ngiwane, umqondisi wenhlanganiso ye-Women Development Association in Zimbabwe. Sihlaziya inhlelo eziqhutshwa yile inhlanganiso ezokuncedisa abesifazana ikakhulu emaphandleni. Siyakwamukela kuhlelo.
Siyabonga. Uyabona emaphandleni kunengi okuswelwa ngomama. Silokhu sibakhuthaza ngamalungelo abo. Ese sikwenza ke khathesi ukuthi nxa sisenza izinto zethu, sisenza izifundo zethu, omama labo baba labatsha sibahlanganise ngoba abatsha yibo abayisizwe sakusasa and yibo abazathatha phela omama bakusasa. Kumele intsha iwazwisise amalungelo.
Baya kwamukela njengoba sinanzelela ukuthi kulezi nsuku kuningi okuswelakalayo, imali, ukudla lokunye. Bengabuya bezofunda lokhu yini kumbe babe lokhu bezama ukuziselela?
Ababe bebuyile babe bekhangelela ukuthi lize ekukhuluma ukuthi singalungisa njani. Izinto azikho ezitolo, ziyadura, izinto ziyakhwela usuku zonke. Bakhulume njalo lokuthi kata kula hulumende na ongabhoda lezitolo elungisisa ukwehlisa izimpahla. Bazenzela santando ukukhweza. Into nje abomama abasuka badane bakhale ngayo kulabo mama abakhethwayo ukuthi abamele omama emaparlamenti abe proportional yana. Ngiyabona kumele siyiphathe kuhle, sizame ukuthi siyilungisise ngoba omama bayizwisisa, bababona omama labanemakhaya. Omama labanababuyi uzathatha izinto phela uthi bayifaka ama-motion khona leparlamenti. Asikwazi ukuthi bakhulumane. Abakuthoyo omama ukuthi asehlukaniseni ukuthi omama basuke emaphathini bamele omama basemaphathini. Kube labo mama aba-independent abamela nje umama njengomama, bayefaka ama-motion ngezinhlupho zabomama emakhaya langamalungelo abomama. Kunje njani sesisiyalima? Omama bekhaya banazinto zokulima, bayakhala ukuthi amatrekitha wona la aphiwa abantu ama-1-1 ngakubuya itrekitha ize incedise omama bayekele ukuchaya ugajompa, balinyelwe nje kube lula ukusebenza.
Ezinye ke ingxaki elibhekana lazo ngenhlelo lezo elalivele selizisungule.
Inhlelo leza sithe ezembuzi omama bahlutshwa yikho khona ukuthi kumele aye kuproject aphinde ayedingela abantwana ayethena emalayinini. Sithi kubo Gwanda, kubo Stezi, kubo Stanmore abantu bayaquma, kubo Dambashoko lapho mama bayaquma ngezinyawo bezethona emalayinini khonapho eGwanda, babuye baswele, babuye baqume ngenyawo ngoba ngaphinde ayisebenzisa imali yakhona. Transport ikhwelile, yonke into ikhwelile, baquma ngezinyawo. Kulobu zimo obumangalisayo kubo mama.
Kodwa indawo abaquma kuyo khona phana iyahambeka yini kumbe ngaba lengozi abangahlangana lazo?
Ayihambeki, ayihambeki. Asithi njena nxa uquma usuka kubo matshetsheni kubo Dambashoko, siyawezwa abantu abahlukunyezwayo. i-violence ama-rap siyake sizwe abantu babulalana esitsheketsheni kubovova khonapho abanye bebesiya khona esitsheketsheni sakhona soneso sebesesabukuya esitsheketsheni kuyabulawana i-violence inenge omama basebevumele
kuyini eliyabe likwenza kunsukwane ezizayo
sikhangela zona i-16 days of activism okukhona kathesi ukuthi siyayenza ama-meetings labantu bema-churchi ama-churchi leaders labo mama abasezinkonzweni ngoba siyananzelela ukuthi ezinkonzweni lakho sekule abuse eningi siyayenza futhi ama i-conscientization kuhlangene omama obaba ama-traditional leaders labatsha ukuthi sizwe ukuthi kuyini okwenzakalayo ukuthi mhlaka 5 siza kuba ne-march sesindawonye ama-groups ona lawo abafundisi ababalisi abasebenza kuhulumende sisenza imatch sibe sesenza ama-debate ngamalungelo abomama sikhangelele i-gender based violence mhlaka 5 siyabe sisestezi mhlaka 7 siyabe sise-10 more kuyabe kuhlangane wat 4 lo 3 nagwanda notebook kuyona-ke inyanga
leyo balaleli bekuyingxoxo lo nkosikazi Juliet Nkiwane umqondisi wenhlanganiso ye-Women Development Association in Zimbabwe ephathisa abesifazana abahlala emaphandleni asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo nguhlelo olufanayo lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha lilami usithandekile mhlanga ngikhonapha e-Washington DC
Siyabonga sithandekile mhlanga. Iqembu leDynamo salisinde ekugunyulweni kusigaba sePremier Soccer League kulandela unqotshwa kweqembu leNicruit ngeleHerentals nge-2-0. INicruit eyiyo esemsamo wengalane yemiklomelo ile miklomelo engu-33 okokuthi ingaze inqobe imidlalo yayo esisele izaba le miklomelo engu-39 kuthi iDynamos yona ile 40. Kuthi emdlalweni we-Chicken Inn ibe chiki lobhanqa 1-1 leDynamos komunye njalo umdlalo odlalwe lamhlanje iqembu leBulawayo City lele yada zibe yi-0-0. IZPC Kariba yona inqobe iChapungu nge-2-0. Siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba litshona lendaba. Namhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lo khulekani bethule kumbe Cooksman. UCooksman usanda yethula ingoma uvanolila ayipheke kutsha.
Lokumila maboko bazwa.
Liyayazi ke ingoma kaSolomon Sikhuza kodwa ke lapha uCooksman uyipheke kakutsha esebenzisa umculo walezinsuku. Kwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo mnumzana.
Hayi lami ngiyabonga bhuti ukuthi lami ngibe ingxenye yohlelo. Ngiyabonga bhuti.
Ye, ungasitshela ngengoma yakho entsha le osandayo yethula sizwa abaningi bayithakazelela kakhulu. Ungasitshela ukuthi igama layo ithiwani njalo kuhamba njani ukuthi uze uyilobe.
Yebo, ngiyabonga ithuba lona lokuthi ngike ngi-explain ingoma. Ingoma le ihloko sayo ngubanolini. Kusanya kukachisa ukuthi i-remix ngoba sakhumbula ukuthi i-original yakhona yayenziwa inkunzi enkulu umoya Solomon Sikhuza. So okwenze ngathi ngayi-remixa khona ngifuna nje ukuthi indlela yoku-appreciate ama-legends akithi ukuthi imisebenzi yawo ibilokhu evele nje ihlale khona ingagcini sengani sinyamalala kona bangabantu abakhulu kangaka abacontributa njalo aba-influencer abantu abaningi akwa ku-industry. so ukuremixing ngoma zifana layo naleyo banolile kuyabe kuyikwenzela khona kwenza ukuthi ibe ngani nje lokuyithatha kwesikhathi lesi kodwa ingalahli kakhulu ukubanolila yona leyani yayiyibi ngoba ungayilaleli ngoma nale ngendlela engiyenze ngayo ukuthi ile touch ye-house beat dance music yesikhathini kodwa amatatari kule ndawo lapha abakhona i-style zona lesiyana really original style so i-experiment entsha nje kimi engiyenzileyo ukuthi ngike ngithathe isungura irumba ngiyihlanganise le-house ngingathi kimi sound ngabe ngingakadongwe
ngokumbi lamaboko baswazi ngingini semwana kukele
ukhangelele ukwenza ezinye njalo yini ezifana layo nale
ya kakhulu ngoba njengoba uke wakuthinta ukuthi kukhanya abantu abaningi bayithokozelela yona le ubanoli so khonokho ukuyithokozela kwabo sekuhle kwanika ama-plans okuthi ngiyenze ingoma ezithile ezama-legend akithi ngapha abantu abanjengabo udala umadayivana abantu abanjengabo ndukusmalat abantu abanjengabodala u-albert nyati so ama-plans vele iwona lawo okuthi sekuzaba lezinye futhi ezama-legend senza remix
kungani ungayenzanga laba lidlalade i-albhamu
ngingathi nje okwenze ngayenzanga kwi-albhamu okuyikho i-main reason ongayingakhiphanga kwi-albhamu ikuthi ama-send imali yakhona eyokuthi ngenze i-full dlalade eliyabe liphekekile imali yakhona yesuke yasenganiyangikhama ngoba ntiyabona ukuthi isikhathi esiningi nxa uzenzela yonke into oyenza iphuma kwesakho isikhwama kungela umuntu ongakukuncedisayo ezinye izinto ziyasuka zikhama ngoba ntiyabona ukuthi njengakathi esisakhanye lekhokuthi senze i-video engoma naleso ngiyimali futhi yona leyana efunakalayo so ikhona into eyawuthi ngikhiphe isikhindle ngoba isikhindle ethi sikulula ukuyiphusha ukwenza i-albhamu
hhayi sikufisela inhlanhla isikhathi sesingasavumi ungavaleli sabalaleli
ngithanda ukuvalelisa abalaleli bonke abomsakazo njalo bakhuthaza ukuthi abamdingo banolisa bamthole bamkholise
hhayi ngiyathemba abazamkholisa njengoba ikhisimusi isifika kanje bazagida
hayi siyabonga kakhulu
hhayi lathi sibonge lo ke ngumhlabeleli olodumo ukhulekani bethule kumbe Cooksman ebesixoxelayo kuhlelo liphuma lendaba litshona lendaba
cho zana zana cho nana ila cho ndikumbuza kanye ingoma emnandi ingoma ka Cooksman isigqibela uhlelo lwethu lwalamhlanje leyazi ke ingoma iyakudala kodwa isiphekwe kacha ingoma ka Solomon Skuza singakagqibi uhlelo lwethu lwalamhlanje wathi ke sikhangele inhloko zezinye indaba ebezikhokhela Umkhokheli webandla le-MDC umnumzana Nelson Chamisa ubesedolobheni le-Bedbridge lamhlanje ebonga abasekeli bebandla lakhe abamvotelayo. Amapholisa aya emzini ka-Terence Mkhwananzi wabotshelwa ukuqamba umongameli Mnangagwa ngokuphatheka ekubulaleni abazali bakhe enkayi besiyacwayisisa ukuthi ngempela abazali bakhe babulawa igugu rawundi na. Selugqiba ke lapha uhlelo igama nguChris Gande lilali.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7.
Kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.